mumwe mugari wekumasungo mudunhure kumhanda mawe kwachivi vatenda igozvo vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekukwira kwakaita mbeu apo mvura yakatanga kunaya
ara zvikuru nekuti mvura yanaya tarisa pagadziriro redu tiri kutarisa mitengo yembeu ndoi kuti uraya muchiona zvakadai nekuti iko zvino tiri kuona kuti mbeu 10 kg iri kuita 3000 unovawo muhoro wesivhu 7 pamwedzi zvichireva kuti isu sevarimi kuti tizobhadhara mari yakawanda kudero hatikwanisi saka gore rino tikatarisa zvekuti kune zhara tichida kutengawo chikafu padzimba mari yedu inozosara isingachakwani saka gore rino tichangori mazinji mazvitokotoko nokudawo kuti mbeu yacho hatina nekuda kwemutengo saka kufara tingafara asi hatisi kufarisisa dai vaona zvokuita pamutengo wembeu
mbeu yesidgo SC513 inorema makirogiramu 25 iri kuita mari inopfuura zviuru 10 zvemadhora emaRTGS nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari iyi yakawanda zvikuru kupfuura mihoro yevashandi vehurumende mari iyi ikaiswa kumadhora ekuamerica inodarika zana remadhora izvi zvinoreva kuti mushandi wehurumende uyo unotambira zviuru zvitatu zvemaRTGS anofanira kushanda mwedzi mitatu kuti akwanise kutenga tsaga rimwe chete rembeu yechibage mumwe murimi webzero farm iri kune mamwa vandava zeni dhuve vanoti pamusoro pekuremerwa nemutengo wembeu havana mombe dzekurimisa minda yavo sezvo dzakafa nenzara vadhuve vanoti vakutomirira kubatsirwa nehurumende pasi pechirongwa chepresidential input scheme kunyange hato chichipa mbeu shoma shoma pane yavari kuda
asi tiri kutochema nekuti mbeu yaita shoma isu takachera makomba akawandisa mbeu dzachona ishoma kuti tonotenga mbeu hadzitengeki dzodhura tinokumbira kubatsirwa nekuti chero kuchera kwachona mombe hatichina muri kuona danga iro riripapo takutovesa mombe dzakafa dzose nezvara nechirwere iko zvine vanhu vose varitodawo mbeu tiroda kutobatsirwawo nembeu
studio 7 yatadza kubata panhare mbozha gurukota rezvebazi rekurima Dr. Anxious Masuka kuti tinzwe divi rehurumende panyaya dzezvemutengo yembeu uye kuti iri kubatsira sei vekumaruwa munyori mubazi rezvekurima vajohn basera vange vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindura mipfunzo yatumirwa nestudio 7 pamusoro pekudhura kwembeu varimi vari kuchemawo nemutengo wefetiraiza uyo wapa zviuru zvina zvemadhora emunyika pasaga rimwe chete rinorema makirogiramu 50 mune imwewo nyaya kutongwa kwenyaya yemutungamiriri wesangano revadzidzisi reamalgamated rural teachers union in zimbabwe kana kuti atuz vaobed masaraure pamwe neimwe nhengo yesangano ravo amai shela chisiri munhu kwatadza kutanga nhasi apo dare rati harisati ragadzirira zvakakwana gweta revaviri ava vamartin mureri vezimbabwe lawyers for human rights vati mutongi wedare vambonisi ndlovu vati nyaya iyi ichatanga kutongwa musi wa29 gumiguru gore rino
tifanira kupinda mudare nhasi nekesi yavaobed masaraure purezidendi weatuz pamwe chete namadhamu shila chisiri munhu saka tasvikako maprosecutor vanhu vaivo vachuchusi vataura kuti havasati vava redhi pane zvavanofunga kuti zvinoda kugadziriswa pamapepa iwavo saka vatokumbira vaisa chikumbiro kudare chekuti aiwa tinokumbirawo kuti kesi iyo ipostponewe timbogadzirisa mapepa edu saka chikumbiro checho chatambirwa nemutongi kukanzi kesi yava kudzoka kuzotongwa musi wa29 october 2020
muchuchisi wedare muzvare precious huso anoti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo pamahofisi ebazi rezvedzidzo kwamucheke kuno kumasvingo ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini godfrey mutimba